ini ndini Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misuroyo na uzeduza nasi chipiri kurume 6/2018. Utungamiri we MDCT Mubulawayo unosungwa nemapurisa zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wesvondo pamahofisi eMDCT Mubulawayo makare. Vanhu vogara vachitya kumasvingo zvichitevera kubuda kwemabasa akaipa emabhinya ayo ari kubata vanhukadzi chibharo pamwe nekuuraya vanhu mudunhu iri. Muchikamu chedu chepiri, Studio 7 inotarisa zvakadzama matakananwa ari muMDCT pakati pava Nelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe. Zimbabwe's Women's Parliamentary Caucus yobatana nemasangano akazvimirira mukuparira chirongwa chakanangana nekuona kuti vanhukadzi vapiwe mukana wakaenzana nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika. Muchirongwa cheThe Connection Palette Talk na 8pm tiri kutarisa kudomwa kwakaitwa vaNelson Chamisa kuti vamirire NDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika uye zvazvinoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am kubva muvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, tichange tiri kutarisa zviri kuitika muMDC pakati pavaTokozani Kupe navaNelson Chamisa. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.